Blessings to the man select her name. She mama, mama. Miss Cara, what you do? Do. Ningin' on my TTT. Ningin' on my TTT. Yeah, Zivati Nashindu. Second Zuru, I eat a carapam. When you catch a good eat a bagdad. She made it a woody wake up, chagatata. Pane vachapfuura vane munhu iwe chamba. Vakatanga kutisenza kubva kudhara. Havarari vachivesa kuti mabara. Muhomwe vanereza ukapagara. Daira mulepa kana wazvara. Vakatanga kutisenza kubva kudhara. Havarari vachivesa kuti mabara. Muhomwe vanereza ukapagara. So daira mulepa kana wazvara. Sekanguru vachaedza ukarabam. When you catch a good eat, a good bagdad. She made it a woody wake up, chagatata. Whenever chafura vane munhu iwe chamba. And this is perfect, the human I can die too. Kanditenda nemoto moti garai cool. Wakani miira pakona nembo maufungi. I was scared to be alone and you can gai kunde. Muromo wangu nenge penso unu sasarapa. Chakafamba ndaka fence kwa kudabura faster. Nupaya makadeza mukava maraswa. Nupaya takasinza kubadarwa nikasi. Vakatanga kutisinza kubaguta. Havarari vachivesa kuti mabara. Muhomwe vanereza ukapagara. Gara undi pakana wazvara. Vakatanga kutisinza kubaguta. Havarari vachivesa kuti mabara. Muhomwe vanereza ukapagara. Daira mulepa kana wazvara. Vakatanga kutisenza kubva kudhara. Havarari vachivesa kuti mabara. Muhomwe vanereza ukapagara. So daira mulepa kana wazvara. I send a letter to my mama Mwari ngaisvike. Tara vakaedza takataimirwa. Vakati voredza vabata chuzu chigunwe. Vakaredza kumba kumba nerisinga bukwe. Life is a bitch and I know that she was risky. Like I saw moyo, yeah, you know I had to risk it. I know a couple rapper names on my district. Like a punch is a tire, vane my biscuit. Vane my biscuit. Vakatanga kutisenza kubva kudhara. Havarari vachivesa kuti mabara. Muhomwe vanereza ukapagara. Gara undi pakana wazvara. Vakatanga kutisenza kubva kudhara. Havarari vachivesa kuti mabara. Muhomwe vanereza ukapagara. Daira mulepa kana wazvara. Vakatanga kutisenza kubva kudhara. Havarari vachivesa kuti mabara. Muhomwe vanereza ukapagara. So daira mulepa kana wazvara.